Vachitaura pamusangano wekunzwa mafungiro evagare pamusoro pebhajeti muchinoi, vanotengesa mumigwagwa vakawanda havana kutarisa musoro wenyaya yanga ichifanirwa kukurukurwa nezvayo ndokupinza nyaya iri pamongo pemwoyo yavo inova zvichemo zvavo sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vanhu ava vati havasi kuzobva mumigwagwa pavanotengesera kana vasina kupiwa nzvimbo itsva dzinokodzera. Mumwe wevanotengesa mumigwagwa, amai Agnes Kandororo, vati havasi kuzobva mumugwagwa sezvo vasati vapiwa pekutengesera nekanzuru. Amai Kandororo vati nzvimbo dziri kupiwa nekanzuru hadzina kushambidzika. Izvi zvatsigirwa nemumwe mutengesi wembatya, amai Felicitas Nokwara, avo vati kanzuru ngaitange yavapa pekutengesera pakanaka kwete kungovadzinga mumigwagwa. Munyori mukuru wekanzuru yechinhoi vaAbel Gotora vavimbisa vasina kupiwa pekutengesera nzvimbo dzekutengesera musi wechishanu usati wasvika.
Tinoda kuti nhasi Tuesday kune vanhu vasati vapiwa nzvimbo dzekushandira, toda kuti by Friday everyone ave ane nzvimbo yake yekushandira.
Vamwe vagari vanga vachigunun'una nenyaya yekubhadhara mari dzakaita sedzekutakura marara pamwe nekuisa magetsi, asi vanoti kanzuro haisi kutakura marara nenguva kunyange vachibhadhara mwedzi wega wega. VaDonald Mushipe, mumwe wevagari, varatidza kusafara kwavo nekusatakurwa kwemarara.
Mari dzibhadharwa dzisinezvimaslide vati ukafamba almost 3 quarters ndofunga yai hamungoni slide one iri marega rega mari dzibhadharwa every.
Imwe nyaya yatiriridza pamusangano uyu ndeyekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Amai Sekesai Wadzanai vanoti kushayikwa kwemvura kuchapa mukana kuzvirwere zvakaita sekorera.
Hamenoti korera ichapunyuka sei nokuti mvura yacho inosupa. Painouya inouya uchera mugomo miri yaini hakuna mvura. Kana kuti munomukana 3 mondogara kusepi yekupasuko yedestini iya kusvika hamheno mvura yacho weshayiwa. Saka hamenoti tichakonzera korera chii nokuti mvura ichoyo tinotoona kuti ndo main.
Vamwe vanotengesa havasi kufara nedanho rakatorwa nebato rezanupf rekuisa nhengo dzaro kuti dzitungamirire makomiti ose evanotengesa mumigwagwa. Vakidzito Masarakufa, ava vanotengesa mbozhanhare, vati zvekutengesa hazvifanirwe kusanganiswa nezvematongerwo enyika.
Politicize zvinhu izvi hakuna kutombonaka nokuti politics nekurarama kwevanhu hazvakatosiyana. Vending kwatova kurarama kwevanhu ndo atova mabasa iwayo. Saka tikati isusu tozviisa kupolitics. Politics dzine simba. Politics can do anything. Politics is just iwe bhabha enda apa havana basa nazvo. Saka vakapoliticize havambooni kufa nenzara kuri kuita vanhu.
Asi mumwe mugari anga ari pamusangano uyu varangarirai mapfumo, vati havana kufara nevagari vanga vari pamusangano sezvo vanga vasingataure donzo remusangano wanga uri maringe nebhajeti kwete zvekutengesa.
Zvino zvichidhiskaswa zvinei nebhajeti ndikutononge kumacouncils vananenge vachichea vanotozviita deliberately kuti vanhu vadivete from the main issues dziripo chaidzo chaidzo zoti chii chiri mubhajeti zvinozoitisa kuti maresidents vazoapruvhirwa bhajeti ravanenge vasina kunzwisisa. Nhau iripo ndeyekuti council haizi kutsanangurira vanhu zvinhu chaizvo chaizvo zvirimo mubhajeti, the estimations, the projections and the budget zvakapefoma sei kare. Vada kudhaivheta kuti vangoita rubber stamp chinhu chavakagadzira kare.
Vagari vanga vari pamusangano hapana chavataura pamusoro pemari dzinofanirwa kubhadharwa kukanzuru sezvo vanga vokweshana nenyaya yekutengesa. Misangano yekubvunza vagari pamusoro pezvavanofunga maererano nemari dzavanofanirwa kubhadhara kukanzuru yakatanga nemu nemuvhuro uye ichapera nemugovera svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.